Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhaumu Bulawayo nhasi, mutauriri wevarwi veboka reZipra, retired Colonel Buster Magwizi, vati vanoshushikana nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi, pamwe nematongerwo enyika, vachiti sevanhu vakarwawo kuti nyika iwane rusununguko, varwi veboka reZipra vanozviona vaine kodzero yekupawo izwi ravo. Vamagwezi vati zviri pachena kuti munyika hamuna runyararo rwechokwadi uye veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi uyewo kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa vachiti kuramba izvi kwehurumende kusada kutambira chokwadi.
Vari kuzvinyepera nokuti kana munhu akatsikwa pamusana anenge achitonzwa kurwadza. Kumatunhu ese ese enyika ino vanhu vari kukutaura kuti aiwa zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, mari haizi kubatika. Asi tinoona ava vamwe vedu vachiwana vachingosusura vachinanzwa vachidya. Ko vari kuzviona kupi patisiri pamwe chete navo? Haurusiriwo rusununguko rwatakarwira.
Vamagwizi vati kuti nyika ibude mumatambudziko airi, panofanirwa kuve nenhaurirano dzechokwadi dzinopa mukana wekuti vanhu vemapato akasiyana siyana kusanganisira masangano akazvimirira vape pfungwa dzavo, poitwa hurumende inofanirwa kuvepo kwechinguva chidiki kana kuti transitional government.
Dai vatungamiriri veinonyika vaine tsiye dzokutarisira kuruzhinji, taigona kusangana pamwe chete varwiwo hondo nevakarwa hondo nevabereki vese pamwe chete toumba hwaro hwerunyararo hwatinoti isusu National Transitional Authority. Zvinobatsira kuti avo vanoronga nezvematongerwo enyika vawane mukana wekufamba vachikurukura neizvo zvavanofunga kuti zvinogona kubatsira Zimbabwe kuti iwane rusununguko, runyararo, kubatana nokuzvitonga kuzere.
Vamagwizi vati nhengo dzeZipra dzinoshushikanawo nenyaya yekuti nhoroondo yehondo yerusununguko yave kutaurwa yakarerekera kudivi rekuti bato reZANU PF nemauto eZANLA ndivo vakarwa hondo yerusununguko. Vati wenyaya yeruremekedzo rwemagamba enyika inofanirwawo kugadziriswa, vachiti dzimwe nguva ruremekedzo urwu runopiwa kune vamwe vanhu vasingakodzeri ruchinyimwa kune vanokodzera. Vamagwizi vatiwo Bill reVeterans of the Liberation Struggle Bill rinofanirwa kuitwa mutemo nekukasika kuitira kuti vose vakarwa hondo kusanganisira vaizivikanwa vachinzi vana mujibha nanachimbwido vawane chiremera chakaenzana. Munyori weZipra Veterans Trust vaMiklot Ncube vati sangano ravo rinoshushikanawo kuti pave nenguva richiedza kuti hurumende idzorere midziyo inosanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro emauto eZipra anoratidza zvakaitika panguva yehondo asi pasina chinobuda.
Zipra is an organization yanga yakaumbika zvakanaka, ine marecords emaoperations ese aitika. Every individual operation yaizikanwa yorekodwa. Sinyaya yedu tinoadvocata kuti dialoga nehurumende. Hatina imwe nzira yatingaita semaveterans. Izvozvi iye takura. Asi we demand kuti marecords iwayo ngaabude auye kuvaridzi, because it is our mandate kuti tizivise vanhu veZimbabwe kuti chii chakaitika.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pane zvaturwa neZipra izvi, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Asi munguva pfupi yapfuura, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hapana zvakaipa zviri kuitika munyika zvinokodzera kuti hurumende yavo ibve pachigaro. Vakatiwo zvose zvakaipa zviri kunzi zviri kuitika manyepo ari kutaurwa nevavengi vavo vari munyika nekunze kwenyika avo vari kungoda kusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.